ndaka kutemba ne moyo wangu wese ndika kutrusta ne moyo wangu wese ndaka kutumira zvese zvandaive nazvo ukandivhara ne moyo wako iwewe wandisiya ndarombe kunditsoma nemastreets iwewe kundisiya ndarombe kunditsomesa nemastreets iwewe wandisiya ndarombe kunditsoma nemastreets iwewe kundisiya ndarombe kunditsomesa nemastreets kunge munhu wematira hapana kana chandidzina kutumira waindidimba wakavaka unonda kurara pamukuva vanhu vese vonditarira vonditi mahopo vasingazizive ndaitambira mari hopo tiwe tiwe wakandiponda tiwe tiwe wakanditsonda unodarireiko ne moyo wangu wese ndika kutrusta ne moyo wangu wese ndaka kutumira zvese zvandaive nazvo ukandivhara ne moyo wako iwewe wandisiya ndarombe kunditsoma nemastreets iwewe kundisiya ndarombe kunditsomesa nemastreets iwewe wandisiya ndarombe kunditsoma nemastreets iwewe kundisiya ndarombe kunditsomesa nemastreets hola handina mota handina mari handina imba haiwa wakandigura kunorira handina mota handina kutrusta ne moyo wangu wese ndaka kutumira zvese zvandaive nazvo ukandivhara ne moyo wako iwewe.